mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 10 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevana 304. Zimbabwe Parks and Wildlife Management inoti panofanirwa kuwanikwa nzira yokumisa kuurawa kwevanhu nekuparadzwa kwemisha yavo nemhuka dzemusango. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevana 304 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete muHarare neZuro. Vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu 95 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nemumwe 141. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevatatu 83 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu mazana maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru gumi nechimwe nevanomwe 11,007. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine zana nemakumi mana nevanomwe 9,147. Tauriri webazi reZimbabwe Parks and Wildlife Management, ZimParks, vatinashe farao vanoti dambudziko rekuurayiwa kwevanhu nemhuka dzesango nekuparadzirwa dzimba nezvirimwa zvavo rinogona kupedzwa kana mapoka ose ane chekuita nedambudziko iri akaisa misoro pamwe. Vafarao vanoti kubva munandira kusvika nhasi padyo nemakumi matanhatu evanhu vakaurayiwa nemhuka dzesango, vamwe makumi mashanu vakakuvadzwa. Vafarao vanoti dambudziko guru nderekuti mhuka dzawandisa zvekuti dzave kupinda mumisha dzichitsvaka chikafu nemvura.
Dambudziko renzou harisi kungoitika kuga chega chete, idambudziko riri kuitika kunzvimbo dzakawanda dzenyika. Ende nguva dzakawanda kunotofiwa nevanhu. Kutaura kwandiri kuita nemi, gore rino chete tarasikirwa neupenyu nevanhu vanosvika ivo makumi matanhatu 60, zvichiti vamwewo vanosvika makumi mashanu vakakuvadzwa nemhuka dzakasiyana siyana. Asi tinoona kuti mhuka dzakawanda ndo dziri kuuraya vanhu. Tingati zvikamu zvishanu kubva muzana vanhu vakawana vari kurayiwa nemhuka, vari kukwadzwa nemhuka. Saka nyaya yekukaribha inyaya inoitika mazuva ese, inyaya inoitika ndo magariro akuita vanhu nenyaya yekuti mhuka dzedu dzawandisa.
Zvii zviri kukonzera dambudziko iri kuti rikure sekutaura kwamuri kuita kuva farao?
Ndo zvinhu zvatogara tichitaura kuti mhuka dzedu dzakawandisa. Saka kana dzawandisa dzinobva dzapinda muvanhu dzichikuvadza vanhu, dzichivaparadzira zvipfuwo zvavo, dzichivaparadzira zvirimwa zvavo, zvinoita kuti vagari vapedzisire kuva ane nzara nenyaya yekuti mhuka idzawandisa. Ndosaka tichiramba tichiti dai zvaikwanisika kuti vanhu vedu vawanewo chouviri kubudikidza nenyanga dzenzou, kubudikidza nenzou dzacho. Ende nzou dzacho dzoda kuchengetedzwa. Munhu anodzichengetedza hapana, anodawo muhoro, anodawo kuti awane kurarama.
Bazi renyu rinosimbowana mari kuburikidza nevashanyi vanouya vachiona mhuka muZimbabwe. Hazvisi kukwanisa here kuti zvinge zvichiraramisa bazi irori kana kuwanisa mari bazi irori kuti ringe richigadzirisa dambudziko iri?
Gore rinoranga rakatiomera zvisingambobviri, nekuti tinosorarama nemari dzinobva kuvashanyi vanouya muno vachibhadhara mari. asi pari zvino munona se kuti pakaita zvecovid hakuna kana mushanyi mumwe chete andinorangarira akauya muno ndaitotarisa kuona kuti kubva muna April kusvika ndofunga muna August manje manje apa hapana kana mushanyi mumwe akabva kunze kwenyika zvinoreva izvo kuti panga pasitorina kana mari yacho yekuti vashandi vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vanoona nezvekuti vange vachiwanawo chinovabatsira saka nyaya yekugachegacha haisiriyo nyaya yega kune nyaya dzakawanda dziri kuitika kubikita kuchiredzi kunkai kwamutare kucholocho kulupane kuhwange kubhinga kukaribha kwamuri kutaura nekwako kubite bridge inyaya dzakatekeshera nenyika dzinoda kuti dai taita muonera pamwe chuma chemuzukuru tabatsirana kuti dambudziko ratiri kusangana toripedza sei
kwaivo vagari havabvumudzwe here kuvhima vachitapudza mhuka idzi
ndo mutemo wandakutaurirai uya wa1975 weparks and wildlife management act mutemo uyu ndingandoti inini mutemo uyu pachirungu it doesn't speak to the realities of the day it's an outdated document it's a colonial document which does not speak to the realities of the day nekuti hatingati nhasi mugore ra2020 munhu tine muenzaniso wakaitika kumatopos munhu akarwiswa nedindingwe akaruraya asi akasungwa nekuti mutemo watinawo izvozvi ndobva tokurudza kuti mutemo uyu inofanira kuti hatisi basa redu isusu basa rende rekuti mutemo watinenge tinawo asi mutemo uyu wawe kare unofanirwa kuti dai vamiririri veparamende ndozvavanofanirwa kunge varivo vari kutoita izvezvi kuona kuti vanhu vowana sei chouviri vobatsirikana sei mukurarama kuti vakwanise kuti mhuka dziri mavari vaonewo chinovabatsira vaendesa vana vavo kuzvikoro vavake makirinika vanhu vaone mabasa ndo chikumbiro chedu izvozvi mhuka dzakawandisa dai taiti hatimbofanirwi kunge tichimboshupika mari kana kudai tiri kuti dai tazopuwawo rubatsiro nemadhona nokuti mari yacho tinayo inofanirwa kuti indobatsirwa tiite vanhu vedu vaone chouviri vachengetedzeke
avo vange vari mutauriri weZim Parks vatinashe farao vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 Asi 10 zvita nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekodzero dzevanhu kana kuti World Human Rights Day. Zuva iri rinobva pazuva mugore ra1948 pakatambirwa nesangano reUnited Nations gwaro rinotaura pamusoro pekodzero dzevanhu pasi pose reUniversal Declaration of Human Rights. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti zuva iri rinokosha zvikuru mukuti rinoteuchidza pamusoro pekuchengetedza kodzero dzevanhu pasi pose. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vade Wamavhinga vaudza Studio 7 kuti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa nehurumende yeZimbabwe maererano nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika. Taedza kubata sachigaro veZimbabwe Human Rights Commission Dr. Elasto Mugwadi asi nharembozha yavo yange isingadavirwi uye pakuenda pamhepo mibvunzo yatatumira kumunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana yange isati yadavirwa. Vamavhinga vanoti vanovimba kuti hurumende icharamba ichiedza kutsvaka nzira dzekusimbisa nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Nhasi izuva rekucherechedza kodzero dzevanhu pasi rose pasi pesangano reUnited Nations. MuZimbabwe kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo renyika rinova mutemo mukurukuru munyika yese unotaura kuti vanhu vese vane kodzero dzinosanganisira kodzero mune masimba ekuvhota, kodzero dzekupa pfungwa dzavo kutaura zvitendero, kodzero dzekuti vawane chikafu chakakwana, dzidzo, mvura yakanaka, zveutano uyezve ibasa rehurumende kuti izadzise kodzero dzevanhu, ichengetedze kodzero dzevanhu, ishandise mari nenzira inosimudzira kodzero. Kukaita matambudziko anenge denda reCOVID-19 ratakasangana naro senyika mugore ra2020, nyika inotarisirwa kuti ishandise mari nezvimwe zvikwanisiro kuti ichengetedze utano wevanhu vese nekuti ikodzero dzevanhu vese kuti vave neutano hwakashambidzwa hwakanaka.
Zimbabwe yakamira papi maererano nezvemitemo inochengetedza kodzero dzevanhu? Dambudziko riripo nderipi?
Pane mitemo inogadzwa yakasiyana siyana kuti kodzero dziremekedzeke, asi dambudziko guru ratiri kuona muZimbabwe nderekuti kodzero zhinji hadzisi kuremekedzwa, hadzisi kuchengetedzwa. Iko zvino tinoziva kuti mugore rino ra2020 vanhu vanodarika 8.6 million vemuZimbabwe havana chikafu chakakwana. Vanotopona nekupema, nekusunza, nekupuwa chikafu nemasangano anoyamura vanotambudzika. Tinoona zvakare kuti panyaya dzezveutano munyika vanhu vari kutambudzika havasi kuwana utano hwakaringana. Zvipatara nemakirinika hazvina mishonga, hazvina vashandi, hazvina zvikwanisiro. Idambudziko guru iroro. Tinoziva zvakare kuti chero muguta guru reHarare kana mamwe maguta anosanganisira kuwabulawayo, Marondera, Chinoi, Kadoma, Kwekwe, hakuna mvura yakakwana inokwanira vanhu kuti vanwe yakachena. Idambudziko guru rinobata kodzero iroro. Saka hurumende ine basa guru kwazvo rekuti ione kuti itore matanho anobatika ekuti izadzise nekuchengetedza kodzero, kuti vanhu vawane mvura yakanaka, kuti vanhu vawane chikafu chakaringana, kuti vanhu vawane utano, vave neutano hwakaringana, kana utano chaiwo hwepfungwa. Nekuti iko zvino tiri kunzwa matambudziko akawanda ekuti vanhu vari kurasika pfungwa nenyaya dzekutambudzika nezvimwe zvakadaro. Zvinoda kuti hurumende ishande nevamwe painenge isina zvikwanisiro, ikumbire nekuti sangano United Nations ndo rinotungamira nyaya dzekodzero pasi rose, rinogona kubatsirawo kupema kune dzimwe nyika dzakabudirira dzine mari kuti dzibatsire nyika yeZimbabwe. Chero nyaya dzedzidzo chaidzo tinoona kuti Zimbabwe yakambinge ikasumukira, asi iko zvino yava kuderera. Tochipedzisira nekuona kuti kodzero dzevanhu mune zvematongerwo enyika ndo dziri kunyanya kumbunyikidzwa. Makore apfuura tanga tichiona kuti zvechokwadi vanhu vanga vachishungurudzwa, vamwe vachisungwa vasina mhaka. Mugore rino tanga tichiona vatapi venhau, vatsigiri vemasangano anopikisa kunyanyanya reMDC Alliance, zvakarewo vanotungamira masangano akasiyana siyana semasangano evadzidzisi vemumaruwa nevamwe vanga vachishungurudzwa, vachisungwa, vachikandwa mumajeri vasina mhosva. Matambudziko iwayo.
Nyaya yeuori inokanganisa sei kusimudzirwa kwekodzero dzevanhu?
Uori idambudziko guru munyika yeZimbabwe rinoita kuti kodzero dzevanhu dzisachengetedzeke. Nekuti kana mari yanga ichifanira kuti ibatsire kubazi redzidzo kana kubazi reutano kana kupi kupi, mari iyoyo ikatorwa ikaiswa muhomwe manyamunhu, zvoreva kuti nyika haichisina mari. Mari ngatiti yekumangoda kumadiamonds, kana ikabiwa nemakoronyera, nyika inosara isina mari yekusimudzira zvipatara kana kusimudzira zvikoro kana kuitawo zvimwe zvirongwa zvinosimudzira kodzero dzevanhu.
Sevanhu vanorwira kodzero dzevanhu, chii chamunotarisira kubva kuhurumende?
Tinovimba kuti hurumende icharamba ichisimbisa nekutsvaga mazano ekuti itungamidze kodzero dzevanhu, nekuti kodzero dzevanhu dzakabvira pasi chigare nguva yana mbuya nehanda. Kuzvitonga kuzere ikodzero, kusununguka rusununguko ikodzero, kuwana minda ikodzero. Zvese izvi zvinoda kuti zvitsigirwe, kwete kungotaura nemuromo chete.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, Vadhe Wamavhinga, vari parunhare neStudio 7. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti sarudzo dzematunhu madiki dzezanupf dzema district coordinating committees dzinoratidza kuti nyika inokwanisa kuita sarudzo dzema by elections ayo akambomiswa nekuda kwechirwere checovid-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Such a garo we Zimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti zvinoshamisa kuti hurumende yakabvumira kuti paitwe sarudzo dzemuzanu PF kunyange yakambomisa sarudzo dzose dzemakanzuro nedare reparamende ichiti iri kutyira kupararira kwechirwere checovid-19. Izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano rinoona zvesarudzo rakazvimiririra reelection resource center kana kuti ERC vaSolomon Bobosibunu.
Chatingataura apa kuti nguva inei sarudzo dzakambomiswa, sarudzo dzamiswa, tirikuona sarudzo dziri dzatingati mapolitical parties dzirikuramba dzichinge dzichiitwa, nechekuti tinoona kuti kuratidza kuti mutemo wakaiswa hausi mutemo wejekerere, mutemo unotarisa zvinodiwa nevanhu, mutemo unotarisa zvinogona kunge zvichidiwa nehurumende chete, usina kutarisa kuti mapolitical parties acho nevagari vemunyika yeZimbabwe vanodei. Saka tinoona kuti maby elections chinhu chinokwanisa kuitwa, ari kutotiratidza kuti maby elections chinhu chinokwanisa kuitwa nepamusana pekuti mapolitical parties mamwe chete iwayo ari kuenda kunzvimbo dzimwe chete idzodzo dziri kurambidzwa kuungana, nzvimbo dzimwe chete idzodzodzo dzavari kunzi ikoko ndokwadzisingadi kuti vanhu vange vachisangana.
VaBobosibunu vanoti sarudzo dzezanupf dzaratidza kuti sarudzo dzinofanirwa kurongwa zvakanaka kukurudzira utongi hwejekerere.
Chekutanga ndechekuti kana tichitarisa kana sarudzo dzenyika yatingati planning kana kuti kuronga kana kuti kalenda waro remafambisirwo ebasa chinhu chinofanira kunge chagara chiripo, ichocho ndo chinoita kuti pasazonzi pashaikwa maballot papers voters roll rine mazita evanhuwe vasipo kana kuti ballot paper redu rine vamwe vanhu vasipo. Saka tinoona kuti kana pakaitwa urongwa nenguva yakafanira kusanganisira even sarudzo dzenyika yeZimbabwe, urongwa ukange huripo nenguva yakafanira, tinoona kuti matambudziko iwayo anogona kunge achiganuka.
Gweta uye vari mukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zim Rights vadzikamaibere vanoti kodzero dzevanhu dzekusarudza vamiririri vavanoda dziri kutyorwa pachishandiswa manyepo ekuti hurumende iri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Izvi zvinobuditsa pachena kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi pachishandiswa excuse yekuti iyo tiri kuda kuedza kurwisana nedenda recovid-19. Masvondo mashoma apfuura pakabuda mutemo iwoyu wekumisa maelections takataura nyaya iyoyi nguva yacho iyoyo mucharangarira kuti kwanga kuchangobva kuitwa maprimary elections ezanupf kwachivi uko ndoo patakabuditsa gwara iroro tichiti nyaya yekumiswa kwemaelections hainei nechekuita necovid-19.
Asi mutauriri weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vakawani moyo vanoti hurumende ndiyo inovapa mvumo yekuita sarudzo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi masangano anoongorora sarudzo akazvimirira aya anoti kana paine mari nezvikwanisiro zvinodiwa hapana chinotadzisa kuti sarudzo dzemaby election dziitwe. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rine makanzuro anodarika zana nemakumi matanhatu uye nhengo dzedare reparamende dzinodarika makumi matatu dzadzingwa mudare nebato reMDCT rinoti zviri pachena kuti kusada kuita sarudzo kwehurumende kuda kuriparadza uye kutya kukundwa kwezanupf musarudzo. Sarudzo dzaitwa munyika dzakaita seTanzania, Ghana, America nedzimwe pachitevedzerwa kurudziro yakapiwa neWorld Health Organization yekukurudzirawo kuti nyika dzepasi rino dzienderere mberi nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mbotarisa zviri mumapepa nau anasi. Gurukota reSouth Africa rinoona nezveutano vaZweli Mkhize vazivisa kuti South Africa yatarisana necoronavirus yakapamidzirwa kubva pane kutanga. Kroniko rinoti vana vechikoro kuBulawayo vane COVID-19 nevanofungirwa kuti vane chirwere ichi vari kunyoreswa bvunzo dza 2020 vari vega kure nevamwe. Kroniko rekare rinoti nezuro Victoria Falls yakapiwa uremu hwekuvaguta richivaguta rekutanga mudunhu reMatabeleland North, izvo zvinotarisirwa kuunza mabhizimisi muguta iri. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mabukasei komose vese vashande kutudio 7 tinofara nemashoko enyu amunotipa pamwe chetewo nevateereri. Nchiti kumabukasei mabukaseiko, taida kupindurawo mapurisa akapa mutemo wokuti anzi vanhu hafani kubvunza hurumende. Taida kubvunzawo hurumende kuti hurumende iri kutonga iyoyi ihurumende vanhu here kati iri one party state. Kana iri one party state hatifanirwe kubvunza, asi kana yakasarudzwa neruzhinji rwevanhu tofanirwa kubvunza nokuti hurumende vanhu. Saka hatifanirwe kutya kuvabvunza. Kana ivo vasingakwanisi kubva ipapo ngavabve, hatipewo vamwe vatinokwanisawo kubvunza vachitiudzawo kuti zviri kufamba sei munyika. Ndo mashoko angu chete yayo.
Mamuka sei vestudio 7, ndinomhoresa mose makateerera studio 7. Ini ndinonzi Vhitsi, ndinogara muno muPretoria. Ndoda kumbotaurawo hangu panyaya yehurumende yedu yekuZimbabwe. Ndiri kumbira nechitsiro kuna vamunangagwa kuti ivo vakabvisa vamugaba vachiti hanzi vamugaba vakatenderedzwa nembavha. Asi kuzvino tikatarisa manje mararamiro ataa kuita muZimbabwe, panguva yamugaba iyozvo zvaa zvakatonaka. Iko zvinoi zvautadza kubhadhara health yese haasi kubhadhara vashandi, maticha haasi kubhadhara. Kwose kumwekwese uku hapana zvauri kumboita kana marodhi yese ari kufa, asi vamugaba ngava vachibhadhara nguva yavo. Atendanga.
Makadini veStudio 7, nyangu ndoda kuinangisa pana pazano PF apo. Zuro ndizuro munangagwa akashevedzera kuti hurumende yakanakisa chaizvo chaizvo, kana kudenga hakuna hurumende inotonga zvinogutsa ruzhinji. Nhasi uno hoyo njuga dzamuremera wamadhaimondi vechienda nawo kunze kenyika vanhu vechitambura muZimbabwe. Nhasi uno Chivengwa akashevedzera kuti hanzi hakuna munhu achabvumidzwa kundorapiwa kunze kenyika. Nhasi uno ndiye atanga kubuda kunze kenyika. Saka kufamba kwevanhu ava vanofamba nepadivi semagakanja, nokuti ndo vakonzeresa vaurayisa nyika. Ndatenda ndini masukume ndiri kuSouth Africa.
Makadiko paStudio 7, ine zita ndinoitwa Isau Kirimi, ndiri kuLimpopo Province kuGiyani uko. Tinotenda nenhau dzamunotipa, ana mukoma Tanonoka Hwande, ana Jonga Kandemiri nevamwe vose. Rambai muchitipa nhau dzamunotipa, tinotenda chose. Ndoti Studio 7 inotipa nhau dzisina kwadzakarerekera. Pane mutaura aitaura achitanzi Studio 7 inotipa nhau dzakarerekera kune rimwe divi. Ndinoona senge asiri kutaura chokwadi. Muni iye ndewe ZANU PF, saka kana pakutaurwa chokwadi vanhu vezanu PF vanenge vakuti Studio 7 ndeopposition. Isi tinotenda nekugutsikana nenhau dzamunotipa, nokuti munotipa zvinhu zvechokwadi zvisina divira zvakarerekera. Nyika yedu yeZimbabwe yazara corruption. Corruption ndoyawandisa muZimbabwe. Vanhu havadi kutaura chokwadi. Ruling party ZANU PF ndo iri kutadza kutonga, plus inobira maelections. ZANU PF inotenda. Ndini Isau Kirimi, Limpopo Province, kuGiyani.
Makadii vashamarari veStudio 7. Ini handishanzi kunyatsofara kuteerera Studio 7 nekuda kwekuita kwadzimukwama kuita panhau dzenyu. Kare mainyatsoita basa renyu chaizvo, mainyatsotaura nhau dzenyu chaizvo. Iye zvinoizvi hatishambokunzwisisa izvo, kuti pari zvinoizvi Studio 7 china ndatoti tikarara tisina kuiteerera. Unotonzwa kuti ndarasikirwa, asi iye zvinoizvi yaakubhohwa. Vanhu veZANU PF vanonyanga vachitaura zvakanyanya, vanhu veZANU PF ngavaende kuZBC kwavo kwavanoita zvavada neZBC yavo. Kana mimi makatengowo neZANU PF tinoregedza kukuteerera iStudio 7.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchika muchino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakadoma zviri pamutemo wavanoda kuti ave gurukota ravo rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika. VaBiden vakaratidza kuvatori venhau vaimbove mukuru mumauto General Lloyd Austin kuti vave gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti Defense Secretary. Kana paramende yeAmerica ikavatambira, vaAustin vachave munhu mutema wekutanga kuve gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica. Asi patove nekugadzika sezvo mutemo wenyika uchiti munhu akamboshanda mumauto haafaniri kupiwa basa segurukota kusvika makore manomwe apfuura kubva vaenda pamujandigere. VaAustin vave nemakore mana vaenda pamujandigere. Izvo zvinoreva kuti vaAustin vanofanirwa kupiwa mvumo neparamende kuti vapiwe basa iri. Kudomwa kwavaAustin kwatangidza mutauro pamusoro pekunzwisisana kwagara kuripo kunoti gurukota rezvekudzivirira kwenyika harifanirwi kubva muvanhu vakange vachimbiwa muchiuto. Makurukota ose anodomwa navaBiden achamiswa mberi kwenhengo dzeparamende idzo dzichavabvunzurudza pamusoro pebasa ravadomwa kuti vaite. Guru Leonard Jakata nepambo rwendo rwembiri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevana 304. Zimbabwe Parks and Wildlife Management inoti panofanirwa kuwanikwa nzira yokumisa kurawa kwevanhu nekuparadzwa kwemisha yavo nemhuka dzemusango. tashika kumagumo ichirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvekare maneru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndinoti moswera zvakanaka.